chekwata chemaWarriors chatarisana nekuve chikwata chekutanga kutora mukombe wekosta kwakaso cup kashanu mushure nekupinda mufinari nezviro manheru vadambura Lesotho 4-3 nezvibodzwa zvitatu zvakakandwa naNorth Mtizwa pamwe nechimwe chete kubva kuna talent chawapiwa pari zvino maWarriors akaenzana mukutora mukombe uyu kana neSouth Africa Angola pamwe neZambia asi kurova kwavo chipolopolo nesvondo kunovapa mikombe mishanu vachibva vapinda mumabhuku emakundano aya sevekutanga kuita izvi vanotevera chikwata ichi havasi kuona izvi zvakaoma mushure mekunge maWarriors atamba mitambo mishanu nekukunda mumitambo mina nekuita mangange mumwe chete izvo zviri kunzi nemuongorori wemutambo wenhabvu vafaraikambamura zvinoda kupedziswa nemukombe
akubvira kutanga kwakaita tonamendi vakomana vakatamba zvakanaka sekuti chasarai zvinezvi kuti vawane mubayiro wacho vatore mukombe so far haiwa varagidza kuti aiwa panyanzvi dzekosafa dzekusouthern africa tinokwikwidzwa varimo
maWarriors ndiwo zvekare akanda zvibodzwa zvakawandisisa mumakundano egore rino mushure mekukanda zvibodzwa 16 mumitambo yavatamba kusanganisa zvibodzwa 6 zvisina kudzorerwa apo vakarova Seychelles 6-0 pamusoro pezvo murayiridzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa ari kutarisirawo zvekare kuve murayiridzi wekutanga mumakwikwi aya kutora mukombe uyu katatu mushure mekubudirira muna 2003 na2009 chiri kunakidza ndechekuti pakapedzisira Chidzambwa kutora mukombe uyu muna 2009 murufaro stadium chikwata chake chakarova Zambia 3-1 iyo ari kusangana nayo zvekare mufinaro yemakundano egore rino asi vanoziva Chidzambwa uyo akaendesa maWarriors muAfrica Cup of Nations avo ekutanga muna 2004 pamwe nekusvitsa Dynamos mufinaro yeCup Champions League muna 1998 vano Chidzambwa haatadze kubudirira mune zvaanenge atanga mumwe wacho ndivatitus goya avo vanotevera chikwata chakambotambirwa naChidzambwa cheDynamos
nemazviradira sande Chidzambwa stage yatavei anotora mukombe neexperience yaanayo vanotora zvinobasa kuti Zambia inotambawo zvakasimba
veruzhinji zvekare vari kutarisira kuti maWarriors achadzoka kumba nemukombe uyu mushure mekushanda zvakasimba munzira yekusvika mufinari vari vamozambique 4-0 Seychelles 6-0 Swaziland 2-1 neLesotho 4-3 nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vachingirai miti vanoti mukombe wave kudzoka kwaunofarira kuve uri
mukombe unonzi kusafa mukombe wedu uya tinoutora mukombe uya todzoka nawo kumusha
asi maroto emaWarriors nemurayiridzi wavo pamwe nezimbabwe yese anokwanisika chete ndokunge kana maWarriors adambura chipolopolo muroyal bafokeng stadium nesvondo ndakamirira studio 7 muHarare ndini michael kariati